This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 4/2015. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinofanira kunge tichibhadharana nezvinenge zvakwanisa kunge zvashandwa, panokuti mushandi wongobhadharwa chete pasina chaanenge aita, kambani isina chainenge ichiita.
Zimbabwe National Chamber of Commerce inoti inoda kuti pavandudzwe mitemo yekuhoresa vashandi.
Atikereki changu inini kumagesi ndine 800, vamwe anotori kuma 3000, vamwe ari kuma 4000, vamwe ari kuma 5000, mari dzacho hatikubatiki.
Vamwe vagari vekumabvuku vochema-chema nenyaya yedambudziko remagetsi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri mutsva wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaDavid Norupiri vanoti sangano ravo riri kuda kuti gurukota rezvevashandi rivandudze mitemo yekuhoresa vashandi, vachiti zviri nani kuti vashandi vabhadharwe zvichienderana nemari inenge yawanikwa nekambani mukupera kwemwedzi. Makambani mazhinji munyika ari kutatarika kubhadhara vashandi mari dzemihoro zvopa kuti vashandi vanonge svosvene muromo. Asi masangano evashandi anoti vakuru vemakambani vari kuzvihoresa mari yakawanda vachidyawo neruivha vashandi vachinetseka. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanorupiri.
Pane zvinhu zvatakatarisana nazvo zvakati wandei zvatinoda kutaura nehurumende. Zvinhu zvakaita semitemo yedu yeleba yevashandi kana kuti vashandi nevashandirwi, kuona kuti tinofanira kunge tichibhadharana nezvinenge zvakwanisa kunge zvashandwa, panokuti mushandi wongobhadharwa chete pasina chaanenge aita, kambani isina chainenge ichiita. Ndo mimwe mitemo yacho.
Muri kutarisira kuti mungataure rini negurukota rezvevashandi nenyaya?
Inyaya iri yatiri kufungidzira kuti kana zvese zvikafamba zvakanaka kupera kwaJuly tinofanira kutanga kutaura nezvayo. Uyezve haisi nyaya itsva, inyaya yakatombotaurika, yakambotaurwa nezvayo. Saka tiri kuda kuti tiitange zvekare, nokuti iri kuita kuti makambani asapefoma zvakanaka. Imwe nyaya iripo yatiri kuda kuti titaure nezvayo, takatarisana nezvimwe chete izvozvo, inyaya yekuti vashandi kana pachinge pasina basa, pasisina zvokuita, kambani isisina zvokuita nokuda kwokuoma kwezvinhu, vanokwanisa kunge vachingomiswa mabasa pasina kambani kuti irasikirwe nemari dzakawanda. Saka inyaya iri kungotaurika, ende tichataura nezvayo, tichasangana negurukota rinoona nezvevashandi, togara pamwe chete tobvumirana. Nokuti hazvisi zvinhu zvokuti isusu zvemabhizimusi tingoti ndo zvataakuita tisina bvumirano inenge yaitwa nevanomirira vashandi.
Mutungamiri mutsva wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaDavid Norupiri vari parunare muHarare. Vamwe vagari vekumabvuku vanoti zviri nani kuti kambani yemagetsi yeZesa ivaisire mamita pane kungofungidzira kuti vanenge vashandisa magetsi akawanda zvakadii pamwedzi. Vagari ava vanoti yavo namo ndiye fodya yemudzanga wekuti uku yakarumwa uku inotsva. Vanoti vanogara vaine dambudziko rekushaya mvura asi iko zvino vave kuonawo imwe nhamo yekudzimirwa dzimirwa magetsi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezesa vafulad gwasira sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi tabata mumwe mugari wekumabvuku amai Jocelyn Manyeruke kuti tinzwe zviri kuitika.
Chikwereti changu inini kumagetsi ndine 800. Vamwe vanotori kuma 3000, vamwe vari kuma 4000, vamwe vari kuma 5000. Mari dzacho hadzisi kubatika. Vamwe vanhu vakasiya mabasa kudhara, saka kuti uzowana mari yekubhadhara magetsi hapana, nokuti kumakambani akavhara. Makambani vamwe vari kushanda havana mari. Inini special semurume wangu, for example, murume wangu anoshanda kumasasa anosenza kufectory kunosona. But mari yachona haasi kupiwa. Ndinga pamuvi mari ndikaverenga yese ine $100. Akapuwa 20, akapuwa 25, akanosvika $100. Saka $100 haina zvainobatsira. Apo unengoshida kudya, apo unengoshida kuita sekubhadhara vana zvikoro, apo unengoshida kubhadhara mari rent kwasapretend kwacho kwacho. Saka hapana, hapana.
Koyo magetsi acho amune muchinzi bhadharai aripo here?
Magetsi achona hakuna ende vari kungoita maestimate. Hakuna magetsi. Hakutori naezvizvika venga papazuvaka magetsi anoenda kana ka3 kuseni tichimuka kunenge kusina magetsi. Pamodzoka kuma10 pangoita 2 hours wange adzima magetsi acho. Saka nahatina hatina totari but hatiuza kuti vari kutiitirawo chiyo. Pamwedzi wega wega 150 yemagetsi chete ndavatisire maprepaid heater tozvitadzira tega.
Amai Jocelyn Manyeruke, mugari wekumabvuku, vanga vari parunare kumabvuku kwakare.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada mukaterera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine musikana wechidiki Wongai Ruzive uye anoita iye zvekugadzira mbatya. Wongai Ruzive mumwe weavo vari pamutambo mukuru weZimbabwe Fashion Week uri kuitwa muBirmingham muEngland zuva ranhasi. Tino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Wongai.
Maita zvei? Ndakatanga ndiri musixth form kusecondary school kwangu. Ndakagadzira dress ine wallpaper. Saka pane manager kunonzi Hilton Hotel vakazvida, saka vakati ndigadzira mamwe madress ndi create ka collection. Saka ka collection kacho kakaenda ku Hilton Hotel and ka displaywa. Saka ipapo pane Vogue magazine online yakada, saka vakaisa pa online. From ipapo ndanga ndichida kugadzira vanhu vanogona kufeka. Saka ndova ndaita collection inonzi Zim collection. Pandanga ndaenda kuZimbabwe ndaona inspiration from my visit to Zimbabwe last year.
Wongai, wakasvika ikoko kuEngland une makore mangani uyezve munotaura rurimi rwamai here kumba?
Ndanga ndiri 5, vabereki vangu vanotaura Shona but ini ndino responda neEnglish, saka that's why Shona yangu haisi perfect.
Chii chakaita kuti ufunge iwe kuti upinde mukariya iyoyi kana kuti kuita izvozvi zvekudesigna?
Zvinonakidza kuti ndinogona kuexpressa zvinhu zvangu, ndonyatsoona madesigns angu ndipacatwalk, ndichinyatsogona kufollow up passion yangu yeku follow my own dreams.
Vabereki vako vanotii ne zvawafunga kuita izvi. Tinoona kudhara vanhu vanga vachiti toda kuti vana vaite zvema doctor nezvema lawyer nezvimwewo. Iwe vabereki vako vanoti?
Vanofara nazvo actually because vanoziva kuti nyika muno muEngland vanhu vanogona kupursue zvinhu zvavanoda. Saka vanosupport, vanoda. Saka and because ndinoenda ku university, ndinostudy fashion design, saka vakasupporta all that way.
Une shiwiro here yekuzodzokera kumusha uchinoita basa iri rauri kuita rauri kudzidzira?
Definitely. In the future ndinofunga kuti ndinogona kutaura nemamwe ma designers vanoshanda ikoko kuZimbabwe. Toita my projects, my collaborations. It's something zvandinoda.
Tombotarisa kuti watiwe wakauya ikoko uchiri wechidiki. Uri kuZimbabwe waitoziva here kuti ndo basa rauchange uchida kuita here?
I want the numbers until ndanga ndiri just my teen years ndipo ndakaona kuti ndinoda fashion, because before that ndanga ndichingoda zvinhu zvekungogadzira out of nothing. Saka ndaimbogadzira boots out of cereal boxes. Saka ndanga ndichingoda zvinhu zviri artistic, but ndanga ndisingazive kuti ndinoda chii in specific until my teen years.
Tiri kuona watiwe zvinhu zvawakaita zvakafarirwa uyezve wakatowanikwa uchibuda pamapepa nhau epaintaneti yeVogue. Iwo wakanzwa sei tichiona kuti uri musikana wechidiki?
Yanga iri surprise because handinombozviva kuti ndinogona kuita zvinhu zvakadaro this early on. Saka ndakanyatsofara nazvo because my opportunities that are rare.
Pane zvaungakurudzirawo here vamwe vana vechidiki kana vabereki vane vana vari kufungawo kuita izvozvi zvefashion designing?
Vakufana kusupportana because pane vana vane passion yacho yekuita fashion. Saka vakufana kupasua zvinhu zvavakuda, vabereki vakufana kusupporta.
Tinoona kuti nhasi mune iye yatinoti Zimbabwe Fashion Week. Iwe wakakwanisa sei kupinda muZimbabwe Fashion Week umu?
Ndanga ndichida helper ndiri backstage ndichibatsira madressings nema models, but ndakataura na Chiedza and ndobataura na kuti ndiri better off ndichi designer pa platform yakadaro.
Saka zvii zvawaka designer zvawanga uri kuratidza zuva ranasi?
Ndaka designer collection inonzi Nembe Revived, and iyo ndaka research ma traditions ekuZimbabwe ndiri ku university. Ndanga ndichiona kuti pane ma brothers anonzi Mafichiani twins vakasungwa because vanga vakapfeka nembe. Saka ndanga ndafunga kuti pane zvinhu zvikufana kuitika kuti tinyaso uplift traditional clothing yedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare, Vongai, Ruzive, avo vanga vari ivo kuZimbabwe Fashion Week iri kuitwa iyo muguta reBirmingham kuEngland parizvino.
Maita zvenyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tukutarisa nezvenyaya yakonzera bowa bowa munyika yekuti mwana sikana ane makore ari pasi pegumi nemaviri ayaruka zvekuti ave kuziva zvepabonde. Tinoona kuti vanhurume kazhinji ndo vanopomerwa mhosva yekuti vari kutora vanasikana vadiki vasati vabva zera ivava, uyewo zvakare ndo vabereki vana baba vari kutambira pfuma yemwana ane makore ari pasi vachitambira pfuma idzodzo. Muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano revarume svinurai Vukane Madhodha vatemba Nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vanzounhenda.
Mufaro wangu kuvanemupachirongwa Mazvita.
Vanzounhenda, nyaya yatiri kukurukura nhasi ndiyo yanetsa muZimbabwe yatemesa misoro vanhu vakawanda. Imiwo sesangano revarume svinurai muri kuumirawo papi panyaya iyi?
Sevarume svinurai tinotarisa nyaya iyoyo nemativi akati siyanei. Rekutanga nderinoti pane zvinotaura mutemo. Kechipiri ndepa kuti tinotarisa zvayo zvinoreva kunzi mwana ane makore akati anofanha kubvuma zvekuti ndikwanisa kuenda pabonde kana kuti handikwanisi. Zvinove zvatinenge takutarisa sevanhu kuti zvakanaka here kana kuti hazvina. Bhozi mutemo wedu isusu pangave panyaya yekupara mhosva kana pangave panyaya yekubvuma une makore aunoti pagore rakati munhu haakwanisi kuita zvakati. Asi isusu kana takutarisa seboka revarume svinurai tinoritarisa neziso rekunge tiri vaberekiwo kuti aiwa hazvina kunaka zvachose. Tinenge tichiti munhu ane zera rakafanana nekubva kuma 18 years zvisina mberi ndoratinoti akunyatsonzwisisa kuti chinonzi kuenda pabonde chii uye pazera iroro izera rekuti chero mwana akanzi aroorwa harishamisi. Saka isusu nenyaya yekuti tinoda kuti tikurudzire vana kuti tangai mawanikwa musati maziva zvepabonde tinoti isusu 18 years ndo yakanaka kuti mwana anzi akukwanisa kuti hongu kana kwete. Asi hei zvakuitika pasi rino zvaoma vana vedu vakuona zvivhitivhiti. Vana vedu vakuenda paindaneti pamadande mutande vachisangana nezvinhu zvakadaro saka vakurarama upenyu huya hunonzi pachirungu hwefandasi yekuti vanenge vakuda kutedzera zvavanenge vachiona muzvinhu izvozvo.
Asika vanzo unenda vazhinji vevana vari kupinda mudzimba vasati vabva zera ivava. Tiri kuzviona zvichiitika kumaruwa kwokuti hatitarisiri kuti vanga vana zvivhitivhiti nemaindaneti zvamuri kutaura izvozvo.
Yangove tsika yakashata yekuti tine infekti yanga yagara iriko yekuti mwana aigona kurodzwa pamazera iwayo. Asi zvakashata mukarangarira ndofunga ndakatomboenda mumapepa ndichitsanangudza nhau yezvimwe zvitendero zvinobvumira zvinhu zvakadaro. Asi isusu sevanhu vanorarama sevabereki pane temu randoda kushandisa rechirungu kana kuti statement yandoda kushandisa rechirungu yekuti ndinoti we are socially and politically culpable both kuside revabereki sevanhu vanorarama munyika uyezve sevatungamiriri they are also very politically culpable because mukatotarisa vatungamiriri vedzinyika akavanotoenda vanokambeena kune mamwe masangano akadai vachisvika vana vadiki vakadaro vakatakura mimba asi havazvishori nenhau yekuti vanoti tafambira kuzokambeena kuvhoterwa. Asi ndinoti inini seboka revarume svinurai dai tazvinzwisisa mutemo utoripo unoita kuti vabereki vasungwe kana vachinge vadini kana vachinge vaita zvinhu zvakadaro. Asi nhau yedu nenhau yekuti society inonyararira zvinhu zvakadaro.
Zvii zvamuri kuitawo sesangano revarume svinurai Vhukane Madhodha mukudzidzisana sevabereki vanhurume noundimi munonzi honzeri munyaya idzi?
Haisi nyaya yekuti vanhurume ndo honzeri ndisandapindura mubvunzo wenyu. Chero vana amai vanonyararira nyaya idzodzi dzichiitika
asika
vachitoshadyawo kuti vanoda majasi
ipapo aiva
kudzoka manji
aiva vadzoonenda ipapo ndinokuti honzeri nokuti unotoona munhu ane 56 years achitora kamwana yaka kane 13 years kuita mudzimai wake kwete pakuchadya pfuma chete asi pakutomutora mwana yaye kuita mudzimai.
Asi inini ndiri kuti inini ndiri paground ka ndinotosanganawo nedzimwe nyaya dzinotoona kuti mai ndo varutokonzera baba ndo varutoya kwatiri kuti veduwe ndibatsire mwana wangu abude mudambudziko rakadai. Ndakuuya manje pamubvunzo wenyu wekuti tiri kuitei seboka revanhurume. Mandifonera izvezvi vanhu vari kutonzwa tiri kuvadzidzisa. Tinopinda mamens fellowship, tinoita mameetings, tinobatana nemamwe makoka patinenge tichiita maworkshops nechi Ministry of Women Affairs mukudzidzisa nekukurudzira vanhu kuti vakoshese chinonzi legal age of consent pamutemo inonzi 16 years. Ende ngavazive kuti below that vanhu vanenge vachitongozviparirawo mhosva. Ende isusu tikaona munhu akadaro kana achinge asungwa tinokurudzira kuti munhu iyenge akandwe mujeri makii acho oraswa kuna Zambezi.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vanzo unhenda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Ndatenda hangu vateereri vose.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano revarume svinurai Vhukane Madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko nemusi wesvondo. Buffaloes ichatamba neHowmine, Highlanders ichatamba neTriangle, Capes United ichitamba neChicken Inn, Dongo ichitamba neWawa, kozoti wange ichitamba ne Dynamos. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe National Chamber of Commerce inoti inoda kuti pavandudzwe mitemo yekuhoresa vashandi. Vagari vekumabvuku vochema-chema nenyaya yedambudziko remagetsi vachiti zviri nani kuti vaisirwe maprepaid meters. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Kips Dube.